chokwadi mukatarisa vaya vane chido cheAfrica vari vanhu vatema, you will find kuti vaitoti bhuku iri rarakanonoka kunge riripo, nokuti zvazvichiitika tatichidzidza nhoroondo kana kuti history dzazvichinyorwa navarungu napamusoro pavanhu vatema. Asi rwendo guno zvaitika ndezvokuti vatinoti vaya vakanzvera mabhuku vakwanisa kupatsanura nhema dzavarungu nechokwadi chavanhu vatema, magariro avo, maitiro aita upenyu hwavo, vati aiwa zvebodo, chirega iye zvino tichinyora isusu vana veAfrica varidzi vomuno munyika zvinoitika munyika dzese dzedu seAfrica, kwete kuti tinzwe manyepu.
Zvii zvamungati zvagadziriswa nebhuku iro rimunhoroondo yeAfrica zvanga zviri kunze uko zvamungati zvanga zviri manyepu?
Pano munhu for example anenge achinzi ispecialist rurimi tomboti tichifananidza rwechishona kana kuti rwechizulu kana kuti rwechiswahili, iye ari murungu agova nougodobori hwakaita saihwohwo varidzi venyika vasingazviziri kana kuti varidzi vomutauro vasingazviziri, ndo zvaakukorektwa izvozvo. Asi bhuku iri haringotangiri ipapo, rine nhoroondo yakakurisisa inoratidza kuti vakauya muAfrica vaiva vanani gore ripi, chii chavakaita. Ibhuku rinopa nhoroondo udzvanyiriri hwevapambepfumi. Ibhuku rinopa nhoroondo yokurwisa udzvanyiriri nokukundwa kwaitwa vanhu vatema muno muAfrica, neinfiltration yaiitwazve kuna vaya vainge vachida kubudirira muAfrica navarungu.
Asi bhuku irori vachirumhanzo harizongoonekwawo here nemaonero amanga muchiita nhoroondo yanga ichinyorwa nevachena?
Hazvigoni, vachatopokana nezvichanyorwa mubhuku iri vanenge vari vauyi vari varungu, nokuti isusu muno muAfrica hatigoni kuzvinyepera. Hatingati semwe vajonga kandimire muri mukanya tozoti aiwa muri shiri, muchapikisa vokwajonga kandimire.
Saka muri kuona bhuku richitambirwa zvakadii muAfrica nepasi rose?
Haridi kuti rinyanye kutambirwa nepasi rose. Chokutanga rofana kutambirwa muAfrica. Vana vevhu vomuAfrica voverenga rungano rwavo kwakatangira Africa, voti ndizvo here? Kana zvisati zviri izvo vacharicriticize.